manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 19 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kunzvimbo dzakaita sekumaruwa kungave kuma resettlement areas tirikuona kuti kunzvimbo idzodzo kuchine dambudziko rekuwanikwa kwemavaccines saka zvinenge zvakakosha kuti mavaccines anga achiwanika kunogara vanhu tokurudzirawo zvekare kuti ngapaitwawo maoutreach aye mamobile outreach kunzvimbo dzinonetsa kusvika dziya kuchienda dzingave dzimotokari kungave zvimudhudhudhu kuitira kuti Jackson aya anga achiwanika kune vanhu iko
Hurumende yokurudzirwa kupinda mumisha inogara vanhu ichivabaya nhomba dzeCovid-19. Mutungamiri wenyika anoparura kambani inogadzira gas achiti zvakaitika kuZambia hazviitike muZimbabwe. Vagari vekumasvingo vanoti varugara vasina magetsi nguva zhinji izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kumaruwa vanoti vari kutadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 sezvo vari kure nenzvimbo dziri kubayirwa vanhu nhomba. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugaro wekushurugwi kuMidlands vaGraham Gavi vati vari kunetsekana kuwana nhomba yepiri kuchipatara chiri pedyo navo chezvamawande.
But iri kuitika ndechekuti mavhakisini inogonza haiko kana kuti pane ndombo kadaiko first dose hakuna plus nyaya iripote kutiwo miteto yacho vanhu vacho vanonoka kutanga vozokasikawo ma7 vanozotanga kushanda kana kuma10 ndopotanga kubaya vanhu.
Kuchipatara chetongogara chiri kushurugwi zvakare vamwe vanga vaendako vati vashayawo nhomba yepiri yeSinovac. Mumwe mugari wekushurugwi vaClopas Bunu vatiwo kumboshayikwa kwenhomba dzeCovid-19 kunoodza mwoyo sezvo vanhu vanenge vafamba mitunhu murefu kuenda kuzvipatara. VaBunu vatiwo dai hurumende yakwanisa kuisa vanhu vanofamba vachibaya vanhu mumisha yevanhu vachiti kwavanogara kune vanhu vakawanda vasingakwanisi kufamba kuenda kuzvipatara. Patara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Auya voze kwedu kunokwana furuka kuna vamwe vanhu vasingagoni kufamba. Zvasiita kuti vanhu ivi vanokundikana nokuti kuti tisunge ngoro chaiyo pamwe kumbono iyi vanoda mari vengoro ivavo. Tichida muruyamuro chaigo kuti vamwe vanhu vanokundikana vayamurike. Kaite mamobile zvikuru ndoatoda.
Nyanzvi mune zveutano. Vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvinenge zvakanaka kana hurumende ikapinza vanhu mumisha vachibaya vagari nhomba yeCovid-19.
Kunzvimbo dzakaita sekumaruwa kungave kuma resettlement areas tirikuona kuti kunzvimbo idzodzo kuchine dambudziko rekuwanikwa kwemavaccines saka zvinenge zvakakosha kuti mavaccines anga achiwanika kunogara vanhu uye vanhu vaya vanenge vakambobayiwa nhomba yekutanga vasazoitawo dambudziko rekuti vange vachizokwanisa kuwana nhomba yepiri. Tokurudzirawo zvekare kuti ngapaitwawo maoutreach aye mamobile outreach kunzvimbo dzinonetsa kusvika dziya kuchienda dzingave dzimotokari kungave zvimudhudhudhu kuitira kuti Jackson aya anga achiwanika kuikoko kune vamwe kune vanhu ikoko.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori we zveutano muMDC Alliance vaHenry Madzorera vatiwo kana hurumende ikakwanisa kuswededza vanobaya kumisha inogara veruzhinji kusanganisira kumaruwa zvinogona kubatsira mukuwedzera uwandu hwevanobayiwa.
Apa vene mamobile clinics anoenda kumareserva chero matauni chaimo achifamba achibaya vanhu pedyo nepadzimba dzavo vanhu varoda kubayiwa asi inconvenience yokutsvaga nomba kwairi ndio inova uodza moyo. Ma second doses ari kunesa chaizvo. Munhu kana akabaiwa Sinopharm vaccine pakutanga, anofanira kubaiwa Sinopharm vaccine pa second dose. Dzimongova vanhu vari kuenda kuma vaccination centers odzonzi, ah, nomba yako yakabaiwa iya pakutanga ezvino hatina.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano nezvenyaya iri kukurudzirwa iyi, sezvo tatadza kubata mutevedzero wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro pamwe nemutauriri webazi iri vaDonald Mujiri. Asi hurumende inoti urongo wokubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende inotiwo kubva nhasi kusvika nemugovera ichange ichitambira nhomba yeSinopharm ine uwandu hwakasiyana-siyana asi yese pamwe chete iri miriyoni nechidimbu. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu makumi maviri nevashanu uye vanhu mazana mana nemakumi mashanu nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi maviri nechimwe nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 121,498 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nezana nemakumi masere nemumwe. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose vava pamamiriyoni maviri nezviuru zana zvine makumi mapfumbamwe nezvitatu nemazana matatu nemakumi mana nevatanhatu. Vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvisere nemazana matatu nemakumi manomwe nevana kana kuti 1,348,374. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura zviri pamutemo kuvhurwa kwekambani ichange ichigadzira mweya wekubatsira varwere kufema pamwe negas richashandiswa mudzimba nemaindustry kwamutare. Mutoro wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pavasvika kwamutare vaMnangagwa vati urongwa hwekuti pange paine kambani yakadai wakagara huripo asi kungoti kushayikwa kwemari ndiko kwange kwakamisa mabasa. Vachitaura kuchitsama chivatsigiri vavo vange vauya kuzovatambira vaMnangagwa vati vanofara nekuti kambani yehurumende yeVerify Engineering inokwanisa kugadzira mweya unodiwa nevarwere zvikuru panguva ino yeCovid-19. vaMnangagwa vati kusimuka kwakaita kambani yemagasi iyi kunoratidza unyanzvi huri muvana veZimbabwe kana vachinge vawanirwa zvikwanisiro sezvo basa iri rakaitwa nenguva pfupi kwazvo. Vati gasi richagadzirwa richakwanisa kushandiswa munyika uye kutengeswa zvakare kunze kwenyika. vaMnangagwa varumbidza vadzidzi vemunyika vakakwanisa kugadzira kambani yemagasi iyi vakati muzvikoro zvepamusoro muzere vanhu vane unyanzvi. Vachitaura nezvakaitika kuZambia uko vaEdgar Lungu vakakundwa musarudzo navaHakainde Hichilemba vaMnangagwa vati izvi hazviitike muZimbabwe. semutauriri wa MDC Alliance mbuduno rima nikala ndiva David Panganai wa uza Studio 7 asikuti muromo wa uzare kuhiniru izimu
wapunza kutisi chawa itira momo ya Zimbabwe chini chawa nufunga kutiyo wakaziri sawa konao kupa jose chawa kavimbisa kwa wali wamenanga kwa nebatu rao rezanbivu yula utrajizi ya kutishaka chenje chaka tanga wendo runu tunotifuenda voti yeni kusikira wacha misawa kustate house
mnemu onyaya wali kupomeru kwa musa yukurura nekuitisa pamwiri mwanasika na anima kore gumine mana mshakavu mimori machaya wa adirarami mumberume au vayezu tivanunzi Evans mumberume havana kukwanisa kumisikuwa pambiri pedari nasi sezo pachirikitu kwa zingo ungororo ziko na kutindio yere zicho kwa diba babi mwana akazaru wani mshakavu mchuchisi mkuru wedu nurimani kalendi mamutare vatirivanu mshikasira wau zava tuwelewe na ukuti wamumberume vacha misikuwa pambiri pedari mangwana mutawariri wema purisa assistant commissioner ponyati vati mapurisa akasunga wamumberume kui akashaya musi wa 15 chikunguru ndi ana machaya kwete momori machaya seza ita urwamu vanyati vati mapurisa ari kuda kusunga wa edimo machaya babavi mshakavu ne mzime wavu shaimabika ne muswaye kudziviriza mapurisa kuita basarao ne mazomu waviri avavano nzi wakanyebira mapurisa paifirefeta nyaya iyi vanyati vati munhu anonzi memory machaya mupenyu uye mwanasikana wa Ernest machaya vanova sekuru vemufim vabereki vemushakabvu vari kupomerwa zvakare mhosva yekurodza mwanasikana ari pasi pemakore anobvumidzwa nemutemo ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Leda Moyo.
Gari vekumasvingo vanoti varogara vasina magetsi nguva zhinji izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo sezvo zvinhu zvakawanda zvida magetsi kuti zvishande. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Vagari vakawanda vanoti vari kupedza maawa akawanda vasina magetsi pazuva sezvo kambani isira iri kudzima magetsi iyi isina kana kumbovayambira. Mumwe mugari wemuhillside amai Endrance Takaedzwa vanoti kutsvaka dzimwe mhando dzemoto kwava kuvadhurira sezvo vachipedzisira votenga huni kana gasi asi ivo vakabhadhara mari yakawanda vachitenga magetsi ekushandisa pasi pechirongwa cheprepaid meters.
Kuinda kwemagetsi kwatotiomesera sevagari nokuti mwedzi uchipera endenge ndatotenga magetsi amwe mwedzi wose asi ozoonekwa magetsi achita on and off kana kuti achinda nguva refu zvinozotidhurira nokuti gasi kuti uzotenga zvegasi wozotenga zvehuni neimwe bhajeti inenge yavako yatetisina kurongera.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwekudzima kwemagetsi mabhizimusi akawanda ari kudonhera pasi. Mumwe muzvina bhizinisi akazvimiririra vakaleb mangoma avo vanoita basa rokuweredha vanoti nezuro vakasera vakagara vasina basa ravaita nekuti magetsi akaenda nekwemaawa anopfuura gumi.
Aiwa vakumwana matikuraira basa redu zvenyu mungatiti magetsi anoenda every day for maawas kuda 13 hours samwe vatorera masei mhuri zedu zorera masei imini. Aiwa vakumwana musadaro mhanu vanhu vezeza ngavati sereo bosta takunyora pabhizinesi redu izvo rokuweredha ungaweredha sei usina magetsi generator ungariwana kupi rinoita kuti magetsi asimuke ipapo ipapo.
Mukuru webasa muhofisi yeConsumer Council of Zimbabwe mumasvingo vadhumisani munguchini vanoti kudzimwa kuri kuitwa magetsi zvisina tsarukano kunotyora kodzero dzevatengi.
Kana zvikuru nenyaya iri kuitwa nevezesa variwo vanotipa magetsi tikona kuti kodzero yemutengi iri kutyorwa kuti right of information hatisi kuti tinatsoipiwa zvakakwana kutizive kuti magetsi achaenda rini musi upi nguva dzipi vanofanira kutipa zvekuti tizive kuti magetsi achaita nguva achaenda nguva dzipi kuitawo tigadzirire tigare taziva uyezve tikona kuti vari kutyora kodzero yedu yekuti the other issue inotinetsa isusu ndeyekuti measures of compensation anoenda magetsi pasina maonini maelectronic gadgets especially muzimbomo anodamagic saka maconsumers anenge akufambira nawo kuti anozovabhadhara compensation kumadamaged electrical goods ndiani.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano romirira vagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupi ravanoti kodzero dzevagari dzekuwana mvura dziri kutyorwa sezvo magetsi ari kudzimwa kudhamu remuti ikoko kunopombwa mvura.
Isu sevagari kudzimwa kwemagetsi kuri kuti afekta kuri kunyingidza kodzero dzedu panyaya yekuti kunopombwa mvura kana kusina magetsi mvura haichasviki kwatiri vagari toita zuva rese tisina mvura zvakare kunobunyikidzawo kodzero dzemadzimai semaresidence nokuti ndo vachange vachikwira mumakomo vachitsvagana nehuni nenguva dzinenge dzisingaiti izvozvo zvinozokonzera kuabhuyuzwa kwemwanasikana.
Mutauriri wekambani yemagetsi munyika Muzvare Priska Utete vakaudza Studio 7 kuti itumire mubvunzo yavo patsamba mbozha asi havasati vapindura. Gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vakati vaisakwanisa kutaura nekuti vaiva pamusangano pane ruzha vakati Studio 7 izovafonera vapedza asi vakange vasadaire nhare yavo. Vagari vanoti kuenda kwemagetsi nguva dzakawanda hakusikanganisa kubika mudzimba chete asi kukanganisawo kudzidza kwevadzidzi pamasaisai munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pedenda recovid-19. Dunhu remasvingo rave nemasvondo anosvika mana magetsi achinetsa zuva nezuva izvo zvave kufungisa vazhinji dambudziko remagetsi rakamboitika mugore ra2008.
Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization riri kuyambira kuti matano ari kutorwa nenyika dzakapfuma ekuti vanhu vakabayiwa nhomba kare vabayiwe imwe nhomba achavhiringidza urongwa hwekumisa kupararira kwechirwere ichi munyika dzemuAfrica. America, France neGermany ndedzimwe nyika dzakapfuma dziri kuronga kuti vanhu vadzo vabayiwe zvakare nhomba yeCovid-19. Mapurisa emuguta guru reAmerica reWashington DC ari kuferefeta mashoko ekuti pane zvombo zvinogona kuputitswa zvawanikwa mumotokari yakamira pedyo neLibrary of Congress paCapitol Hill. Sangano reAssociated Press rinoti vanhu vabviswa muzvivakwa zvakatenderedza nzvimbo iyi. Kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati peMDC Alliance neZANU-PF zvichitevera sarudzo dzemuZambia dzakakundwa nebato guru rinopikisa reUnited Party for National Development kana kuti UPNDP. Mutungamiri webato iri vaHakainde Hichilema vanonzi vanodyidzana nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ekukorokotedza vaHichilema nemusi wechipiri vacharamba vakabva vanyora mashoko padandemutande ravo reTwitter apo pavanozviti @jamwanda2 vachiti vakarwa hondo yerusununguko havasi kuzorega vachamisa vachitungamira nyika kunyange vakakunda musarudzo. VaHichilema vasati vakunda musarudzo vacharamba vakange vanyora zvakare paTwitter kuti vaive mutengesi mushure mekubuda kwavakaita pamufananidzo vaina vachamisa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa kuuchamhembe kweAfrica. Nhasi vacharamba vanga vachienderera mberi paTwitter nemashoko avo ekutaura zvehondo pamberi pesarudzo dza2023 nekunyomba vachamisa. Vange havo vave kuda kuzvichenura vachiti vakarwa hondo vari kuunza budiriro munyika nekudaro hapana anozovhotera vachamisa. Asi vamunangagwa vaudzawo vanhu kwamutare kuti zvakaitika kuZambia hazviti zvakaitika muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi uye murongi wemabasa MDC Alliance vaAmos Chibaya. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChibaya.
Vanhu vakara hondo kuti nyika yeZimbabwe ive neutongi hwejekerere, nyika yeZimbabwe ive neone man one vote. Mukatarisa zvakabva kuZambia zvokuti izvo vanga varipa vakabvuma kuti aiwa ndarakashwa hangu ndaziwa maelection ndombozorora ndozvinoitwa nevanhu vanoziva kuti vanhu ndovane simba rekugadza vatungamiri. Mashoko acharamba aiwa haatauri nemunhu anoziva kuti nyika ndiye vanhu. Nyika yeZimbabwe haisiri kambani yeZANU. Saka mashoko avo kuvhundidzira aiwa haashandi. Ende isu sebato reMDC Alliance rinotungamirirwa naPresident wevanhu baba vachamisa tinoremekedza basa guru rakaitwa neavo vese vakarwira rusununguko revanhu veZimbabwe. Uye ngazvizikamwe navacharamba kana vasingazivi ndivabatsire imi Chibaya nelekcha ndiri kuvapa yemahara kuti aiwa varwe rusununguko vakarwira nyika ino kuti vanhu vasungunuke tinovaremekedza. Uye nyika yeZimbabwe haina kurwiwa nebato reZANU, yakarwiwa nevana veZimbabwe. Ndoda kukurudzirawo zvakare panguva ino kuti mayuti edu ngaazive kuti hurumende ichaya mangwana ndoo vachaisarudza simba rumaoko mavo ngavaende vanorejesa kuvhota varejesa kuvhota vochengetedza vhoti yavo.
Vamugwadi, pindurai tenzo.
Hatitarisire zvimashoko akaita sewayo kubva kuvanhu vanofunga kuti vane pfungwa yekuzotungamirira nyika ino nerimwe zuva. Kana munhu achitaura kuti Zipura nezani raisiyo yakarwira nyika inoyi, ari kureva here kuti nyika ino yakanhongwa kana kuti varungu vakazongofunga kutipa independence? Hatina nguva yekuti titsoropodzerwe. Vana vakafira nyika inoyi, our founding fathers and mothers of this republic. Toenda zvekunyaya yekuZambia kai. Iyo nyaya yekuZambia yekuti vaichilema akainde vapinda mupresidency inogoita topic munyaya yemuZimbabwe kutoita maheadlines pakudiko naini. Hamuziva here kuti muno muZimbabwe tinoita sarudzo, and sarudzo dzatinoita munomu kademocracy, and elections are not like Coca-Cola. Hatesti zvakafanana, they don't test the same, kazvokuti unoti kana kuZambia kana opposition ikahwina, opposition yemuZimbabwe ndo ichahwinawo. Ko hamuzivi kuti muno hamuna opposition munomu, mune ZANU-PF kandobato revanhu. Saka mogoti kwai zvakaitika kuZambia zvinozoitika muno nedivi ripi, zvinogumira ikoko, zviperera ikoko. Kana vachiti chamisa achatonga tichangoona kamuna 2023 macho ine kuti isu tiri kuziva tikava munangagwa ndo anenge vari muzo havana kuvari kumboenda hatisi kumhanya hatina patiri kumhanyira isu tichirimo mumazimba umu nokuti tiri kushanda uye musangano wedu wakaberekwa navanhu nokuti iwo unotakurawo vanhu kumusana.
Vachibaya, todzoka kwamuri.
Vakateerera voga vanongoona kuti mhinduro yapiwayo hainei nemubvunzo wabvunzwa. Asi zvisinei, ndo zvinotitaridza kuti nyika inoyi haigoni kufa yakabudirira, because vanoitungamirira havana clue yekuti nyika inoyi iri kubva kupi iri kuenda kupi. Vana veZimbabwe vachataridza kuti zvehurumende yekudzvinyirira vanhu hatichada. Uye vakataridza zvakare muna 2018 matambudziko ari munyika muno ari ekuti tine government crisis ichikonzera nenyaya dzelegitimate crisis. Nokuda kwekuti kosarudzo muna 2018 hazvina kufamba zvakanaka. Mubvunzo wangu ari pachena kuti mashoko avacharamba munomuona sei ekuti vachamisa havazobvumidza kutungamirira nyika ino nemao veterans. So mhinduro iripo ndiyo kuti isi nemao veterans totourirana chaizvo, uye zvakare ndo vachange vachitori mberi kuti vange vachivhotera vachamisa nebato revanhu nebato reMDC.
Petai chirongwa chedu vamugwadi, tisaswerere kufi yakatiyo.
Vanhu vaZimbabwe vanovhotera ZANU-PF ndovachavhotera zvevamunangagwa zvekare. Izvi zviri pachena, hazvimbodi zvekuti tipedze nguva kana kutsvaka vadhikishinari yekutsvaka mazishoko mpinyi yechishona ekuda kufadza vanhu. Hatina nguva iyoyo. Vamunangagwa vachahwina musarudzo za2023 nokuda kwekuti vazadzikisisa donzvo ravakawirirana nevana vemuZimbabwe muna 2018 pamanifesto yedu. Tichagadzira migwagwa, migwagwa iri kugadzirwa. Tichagadzira indastri yedu kuti muve nemabasa, mabasa nemaindastri ari kugadzirwa. All those things are happening.
Mukuru mubanzi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Amos Chibaya, murongi wemabasa mubato reMDC Alliance. Vanga vachitaura vari parunare muGweru. Bazi redzidzo yepasi rakabatana neUNICEF rukurudzira vose vakasiyira chikoro panzira nezvikonzero zvakasiyana-siyana kuti vadzokere kunopedza zvidzidzo zvavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dzidzo iri mudunhu remasonaland west riri kufamba matunhu madiki ose richikweza vana vose vane zera rekuenda kuchikoro asi vasaende kuchikoro kuti vanyorese kudzokera kuchikoro pachavhurwa zvikoro. Mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi mudunhu remasonaland west vaGabriel Muma vati vari kudaidzira vana vakatadza kuenderera mberi nedzidzo kuti vadzokere muzvikoro kana vachida kupedzisa zvidzidzo zvavo. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati zvavari kuita izvi vagara vachingozviita nguva dzose. Vandoro vati chirongwa ichi chiri kubatanidzawo vose vakakanganiswa kuenderera mberi nechikoro nepamusana pedenda recovid-19.
Danho iri tagara tichingoritora, angori maprograms atagara tinawo ekuti tinokurudzira kuti vana vari mumacommunity vasiri kuenda kuzvikoro vaende kuzvikoro. Aizvizvi zvekutanga maybe zvazvizvi zvimavanyanya kuzviona nenyaya yekuti kune covid yazoita kuti vamwe vana vakat kuti wande vasaita vasaita shungu nechikoro asi tagara tichipinda macommunities ari rural and remote tichikurudzira kuti vana vese vadzokere kuchikoro nevaya vanenge vasina kupedza kuda due to my early marriages or any other circumstances kuti varambe vachidzokera kuchikoro.
Mutauriri webazi reZimbabwe Teachers Association vaWilson Taderera vati chirongwa ichi chakanaka sezvo vana ava vanga vachisarira kumashure zvikuru.
Vangava vana vakamira nokuda kwokushayirwa mari kukasira kuroorwa kana kuita pamuviri. Vangave vana vanorarama nourema ivava ndivo vana vatingati vanga vachisarira zvikuru munyaya dzedzidzo. Isu sevarayiridzi tinoti pamberi nazvo uye izvi zviri mubumbiro repasi rose rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana yokuti vana vose vaende kuchikoro pasina kusarura.
Mutungamiri weamalgamated rural teachers union of Zimbabwe vaobert masaraure vatiwo chirongwa ichi chakanaka asi vachitiwo nyaya hese yekushaya mari yechikoro chete asi zvimwe zvikwanisiro zvakaita sekudya nhumbi dzechikoro pamwe nemari dzebvunzo.
Kukurudzira kwemuromo chete kungoti uyai uyai tisina kugadzirisa zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvivatarisa kudzoka kuchikoro hapana zvakawanda zvatinenge tati taita. Tikatarisa vana vazhinji nenyaya yekuti vari kushaya maincomes vari kusvika pakuti havachakwanisi kudzoka kuchikoro kwete kuti havachidi chikoro vanochida.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavasira zvou vati urongwa huri kuita hurumende hauna kujeka sezvo ivo nevamwe vasiri kuziva zviri kuitwa asi vaine chekuita nedzidzo munyika.
Dambudziko guru guru ratinaro kuita zvinhu zvisina kujeka. Zvingava zvakanaka kuti dei zvaizikama zvakagarirwa pasi vanhu vakataurirana. Toziva kuti kana zvichiitika kuurungwe zviri kuitisawo kwachienda kuya zviri kuitika kuberengwa zviri kuitawo kukai. So that tinoziva kuti chinhu chatinoita ichi tinoita chinhu chimwe chete.
Asi vandoro vati dambudziko riripo nevamiriri vevadzidzisi nderekuti ivo vakuru vacho ndivo vanenge vachida kupinda muzvirongwa izvi.
Chinonetsa ndechekuti pamunotaura nemaunion leaders ndivo vanenge vachida kunge varipo ivo maleaders acho. Tinenge titori neunion member either weZimta wePTUs weAtus anenge aripo chete naye mumacommunity outreach programs edu aya. Asi chinozonetsa ndechekuti vari kumusorosoro kwacho maleaders zvacho ndo vari kuda kunge varipo.
Vandoro vati pari zvino havasati vave kuziva kuti vakapiwa mari neUNICEF uye havasati vapiwa uwandu hwevana vakasiyira chikoro panzira kubva kumatunhu ose munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yokurudzirwa kupinda mumisha inogara vanhu ichivabaya nhomba dzeCovid-19. Mutungamiri wenyika anoparura kambani inogadzira gas achiti zvakaitika kuZambia hazviitike muZimbabwe. Vagari vekumasvingo vanoti vari kugara vasina magetsi nguva zhinji izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murate zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Isika disenda ba ku VOA Ndebele.